Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri chikumi 18/2019. Dare reInternational Criminal Court rinotenda kuti pane vanhu vakaripa nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaferefetwe nenyaya yekupfuurwa kwakaitwa vanhu nevanofungidzirwa kuti mauto. Vamwe varairidzi votanga kuramwa mabasa uko vana chiremba, vana mukoti nevamwe vashandi vemuzvipatara vachiti vanogona kutanga kuramwa mabasa mangwana. Tiri kuita hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi nemamiriro akaita zvinhu uye kuti zvingagadziriswe sei. Tichakupai zvabuda nhasi musangano wedare remakurukota. Kutanga nhasi Studio 7 inenge ichitaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamberi pezuva revapoteri kana kuti World Refugee Day. Muchirongwa chevechidiki cheda connection tiri kutarisa zuva remwana wemuAfrica kana kuti Day of the African Child. Ko vechidiki vemuZimbabwe vari kuwaniswa kodzero dzavo here dziri mubumbiro remutemo? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.